Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita 24, 2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akaburitswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akaburitswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura, asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura naeva Jameson Timber vanova vari kuita negotiata wedu, havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kuparty. Saka isusu seMDC tinowirirana neAlliance, asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kumaalliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towirirana kuti masits aya tinovagovana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mupepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi napresident weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana napresident. Ndakazoona president letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudzevagova nemasits semapolitical parties, taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu, nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu, macandidates edu, awane mukana wakakwana wekukwanisa kukwana nawo, wawane mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates, then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. Asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. EMGC yakuda kusarudza makandidates ayo. Ndiri kufungidzirawo kuti kuma alliance partners ikokuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidates avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidates iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe neimwe inofana kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidates ayo. Ndo zvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita, tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Handinyatsoziva zvangu, asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Gwetara vamachaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vamachaya vari muhusungwa paGokwe Prison, paGokwe Center, uko kune mabhizinisi avo. VaGarkai vatidarira magistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vamachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 ndira, asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvavanokwanisa kutaura parizvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vamachaya vaburitswe muhusungwa. Vamachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vamachaya kunyange hazvo vanzwa havo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro, bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika muna Mbudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezveupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety, uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mumapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuvano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40, vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirau recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamiriri vane huori vunozikamwa unoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neTeam Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. Vashoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndovanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugovernment yakapfuura. Asi kune mitauro yakawandisa kuti kurikungosungwa vanga vachishanda pedyo neG40 vichisiya vamwe. Saka tete tarisiro kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo pavaMnangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Rane zuro hurumende yanga isingaisungira vakadaro. Totarisa kuti zvinoendera mberi, hazvizongofadza ruzhinji asi ndizvokuita basa riendere mberi.
Nyaya uori unonzi waitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende ndechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yava Mugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi, asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Gertrude Ojeri vanorima kumakonde. Ambuya Ojeri vanoti havakwanise kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Ndomunese mumunda manje ndikapinda mumunda handifare ndisati ndapinda mumunda nekuti mumunda ndomunobva zvese, ndomunopundisa yangu, ndinoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai. Hapana Christmas ndisina pinda mumunda. Handingatanga kufara kamumunda mune jangi, handina kudyara, hamuna chinhu, mune dhaga chete, saka handiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde, amai Melissa Kasanze, vanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera Kisimusi nevamwe.
Mangwana ndotanga ndavaenda kumunda, ndotoona kumunda kwangu kwakamira sei. Kana kusakura ndotosakura ndozoya ndoita zvandoda kuita kumunda fest.
Amai Kasanze vanoti Kisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda. Christmas inozoya after kuguta, handiti maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzane namo vanoti mvura haina kunge yanyanya kununuka zvayo, asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzane namo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Mbeu nhasi ndaisa kubva mvura nayo imwe nhasi ndaisa. Saka nezuro pakanaya nezuro paya ndoumbira nhasi ndokunoisa mbeu chipasi. Ndokusiyana toita everything. Saka nemvura yanayi iyi nhasi aiwamhere. Mangwana Christmas Day handisikwanisa kuenda. Ndombosera nemhuri chichii ndichimona. Then musi wa26 ndichabva ndadzokera ndonoita se ndonofirita. Ndokunge mangwana mvura isinaita se isina kunaya. Hanasi nesa mbeu pasi, saka ida unofiritwa mani. Saka ndozvita musi wa26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market, iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare, vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolin Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesa. Wudu, ndiatunea utengesa nezvinhu zvakadhirewa zveshinyakare mbira zvese nemhuka dzakavezwa mamaski zvakawanda hosho.
Amai Gladys chodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Vanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataita neatakuita iyezvinoizvi zvatosiyana. Towards Christmas kudai taichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping tichiisa malights ekuti tinopedza kuma 7 kuma 8 but iyezvinoizvi hazvisisiri zvikuitetezvo because vanhu havachaiwana mari yakawanda. Vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neeco cash.
This year tora chokwadi zviri nani than last year. Because last year takanga tiri pamahwani ekuti mari kwangu sina. Plus pakazongopindawo mabhondi takatanga kuitawo mari zviri nani. Like now so far zviri nani.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo. Asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neeco cash.
Business like this year zvikuradzika kuti zviri nani denge siri nyeme iko keshi zvayo. Vanhu vari kufambawo vachitenderirawoyo vachifambawo vachiva vachitengawo vachitisa vachimbotirimembawo mama customers edu. Zvatikushuvirawo ndezvokuda yangu ekurutiwo iko keshi yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho yatichiswipa yatichiita maiko keshi tichiita sei kuti bhizinesi rinoendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemhando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ndokusaka business repa Avondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow. Harina kunyatsokuita sezvo harinoita mamwe makore ese. Slow this year. Sarinongoda kungoti pamwe I think zvimwe zvinhu zvacho inyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMnangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANUPF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tinoziva zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa, dzimwe dzokuisa masoja vachiti mamai wevheterani. Ende kuti ndidinini vanhu ivava vauya kuzoti vazotipa fair elections handezvekunyepa. Kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwavaita izvozvo zvinoreva kuti vagara vachida kupinda vachishaya. Havangangouyi for 6 months nokuti 6 months in fairness chaiyo chaiyo chiro kuisa inini chaiyo chaiyo kunzi fesi yangu irapo ndinomudya Mnangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika military sevanhu ichokwadi ichocho. Kazhinji mukatarisa zvakaitika musi wa17 November pakamacha vanhu mauto paakatanga akatanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mumugwagwa, inini ndakandiripo. Ndakatozviona ndikafamba nokuti ndakabva kusaidi kuZambia ndikazofamba ndikaenda kusaidi kuMozambique ndichiona munzira. Vakanga vasina ushamwari kuti chizvityise. Saka handimunoona kuti muso vakazoona nozvimacha muso 17 nekuwanda kwakanga vaita vakabva vachinja unhu hwavo vakaita ushamwari nokuti vanhu vakawanda chaivo vanhu ndivo vane simba kudarika masoja masoja aripo kudzivira vanhu asi vanhu vakawanda kudarika masoja uyezve vanhu vane simba kudarika masoja uyezve vanhu ndivo vanofanira kutaura zvinotaura kwete masoja kuti ataure kuti zvinhu ngazviite nzira yakadai tisingazivi kuti zvirongwazvo ndo maita hamirira zvakaita
mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiti havaoni mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018
kutaura chokwadi tichida kuongorora zviri kuitika muzimbabwe iko zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika dzingave nhengo dzezanupf kana kuti ani nekuti mukaongorora mayatoro avakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza kwavanoda kuti atonge uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete iwayo ndivo vakatadzisa vatsvangirai kuti vapinde mushure mekunge vahwina saka izvozvi zvakaitika zvezvinongoratidza kuti mauto ndoo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kwete munhengo dzezanupf hadziridzo dzakasarudza sekuti mauto vakashandisa chisimba chavo kuti vamunangagwa vapinde vakaisa vavanoda vachishandisa chisimba chavo vachibvisa vavanga vasingadi saka kutaura chokwadi pa2018 ipapapa pasadzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika inoi
mubatanidzwa wemapato anopikisa wemdc alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seunited nations African Union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota rezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Kuzininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7
ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo ini ndini Evans Zininga ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi tabva taita rombo rakanaka tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu pf vapupurai togarepi vatogarepi tinoona kuti kwave nehurumende itsva zviinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika
zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi ishandiruko routungamiriri hwenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaed munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu uye mukuronga upfumi hwenyika yedu vamunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo unyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka husingatsarudzi kuti unobvepi unoera mutupo upi uri webato ripi asi kuti iwe muhana mako munotiana wezimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisatimba rako rose neunjere hwavo hwose kuti zimbabwe ibudirire napo napo newe uchibudirirawo
mati mane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yezimbabwe
zvirokwazvo mubato redu rezanupf vechidiki vakarongeka chaizvo nei yatinoti ipligi yedu yanga ina magwaza apo napaa takatomagadzira kuti avharigewawo munhu wose amire panzvimbo yake agoita basa rake asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi ministry ine neimwe inofanira kunge ine yatingati muchirungu youth desk. Panofanira kuona umiriri wechidiki kuti ministry imomo ungaenzi local government. Pavanotaura nezvedzimba raisai chikamu chevana vadiki.
Kune bhanga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitawo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pa stage ipi pari zvino?
Vachina nasa vakataura chitarisa izvi nekukongresi yedu yomusangano wedu weZambia kuti uongwa hwaka dhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange. Ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Ine ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze ndiri chizvarwa chekuZimbabwe ndakaberekerwa kuShurugwe ndikakurira muguta reGweru ndomandakarorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari kana zvino ndokwatiri. Pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndo vatiri kushanda navo Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25 but ndichataura pamusoro peverse ya21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisana neChristmas nokuberekwa kwaKristu inguva yokupemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina as we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera. Asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu. Ruponeso pachirungu anoti salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu zvakabva nomukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. Kuti nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi toreflekta totarisa upenyu hwedu zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve neKrisimusi yakanaka.
Ndinokuvimbisai mese muve neKrisimusi yakanaka. Avo vanga vari Pastor Micah Mafukidze veUnited Methodist Church vari parinare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
usiko lwakhe sibile zenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye labana futhi ngingaze ngithi umgabeni angaze abe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu oye phambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthele ngeke.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Democratic Union, umnumzana Christopher Sivindi, lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa egcwaliswa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Sifisela ke abahambayo abaye emakhaya ukuphepha, ukuphepha ezindleleni nabasalayo besale bezihathe kahle beze bebuye siqale njalo unyaka singabaphilayo sona.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Ababe ngabaphathi intambo bakahulumente umnumzana Jason Machaya nomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kheli webandla eliphikisayo ele-People's Democratic Union, umnumzana Christopher Sivindi, lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa igcwalisa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwemukelwa ngumuntu wonke ngoba luqhutshwe ngendlela efaneleyo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibindi uthi sekuzambela uZulu weZimbabwe alungiselele ukuqondana lababubutho ababeka umlando wokusekela lokulondoloza ibandla leZANU-PF. Emhlanganweni lentatheli izindaba wokuveza injongo yebandla lakhe ekuthini lizophathe kanjani kukhetho luka-2018 owenzelwe eHarare Club, usibindi uthe kamthembi umongameli Mnangagwa ekuzigcwaliseni lezo zithembiso ngoba efana nje lobe ngumongameli eminyakeni yangemuva umnumzana Robert Mugabe.
Engawuthiwa into yokuzalana ngiyaxolisa ukuthi ndizawuthi uyabe efana lomnawa. So usiko lwakhe sibili lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye labana futhi ngingaze ngithi umgabeni angaze abe ngcono ngoba yalo muntu ngumuntu oye phambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthele ngeke.
Usibindi uthi yena lebandla lakhe bazangena ukhetho lomnyaka ozayo bancintise kuzo zonke izigaba zalo.
Ukhetho sangena kakhulu kule nto esizibeke esizilungisayo kade sizibeke in place ukuze ma kubonakala abantu abathwele izibhamu kuthiwa bangama-war veteran ezindaweni sazi ukuthi sisebenza labo kanjani asivela singeke sikusebenze asisukuyekele kusenzakala.
La mazwi asekelwe ngesinye seziphathamandla eHarare umnumzana Onias Bebe othi kuvele kusobala ukuba eleZANU-PF lizanqoba kulolu khetho noma kanjani. Umnumzana Bebe uthi ukungeniswa kwababubutho kuzikhundla zokukhankasela ibandla elibusayo kungenye yendlela ezosetshenziswa ukubona ukuthi liyanqoba kulolu khetho luka-2018.
iZANU-PF izawina mabachiya amathiwa beyenza ama-sanctions bona be-campaign ngapha be-campaign ukuthi kona begijima besa lenza ama-campaign bengakampeni No, this guy is right. He's seen to the Agula Mutula. As well, I want it. It's just red, vote registering. Got against reserved to a vote. No vote is NPF won't come over register. But register would be voted as NPF. Is NPF here when I vote next time? Trust me.
Umongameli Mnangagwa uthembisa uZulu ukuba kuzoqhutshwa ukhetho ngendlela eyiyo. Inkulumo ahlezi engayo kusukela ingena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo ahlezi esithi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Kuqala kwezemithetho yakhona yona abahlezi bekhala ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ababengabaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Jason Machaya lomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Machaya wayengusiba lukhulu weMidlands uvalelwe esitokisini seGogwe Prison eGogwe Center. Umnumzana Mate wayengumphathi ntambo ogatsha lukahulumende lwezokulima uvalelwe enkambeni yamapholisa eHarare. Abaphathi ntambo abambalwa babotshiwe kunyanga edluleyo selokhu umnumzana Mnangagwa wathatha intambo zombuso esithi ufuna ukuqeda ukungathembeki elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monsora lamhla utshele iStudio 7 ukuthi iphephandaba le-Newsday alilobanga iqiniso elipheleleyo ngodaba lokwabiwa kwezikhundla kubandla le-MDC kanye lelomanyano we-MDC Alliance. Umnumzana Monsora uthi usechasisele ibandla lakhe ukuthi yena wayesithi i-MDCT izakhetha abazamela izigaba zonke elizweni kukhetho oluzayo, okutsho ukuthi kungakhethwa owe-MDC Alliance, owe-MDCT uzasuka amtshiyele leyo ndawo yokuncintisa. Uthi kachongo ukuthi abananzi umanyano we-MDC Alliance. Izolo bese kungani kuqhamuke kungazwisisani lapho umnumzana Tshwangirai ethule umbiko obutshengisa ukucunuka okukhulu ngalolu daba esithi umnumzana Monsora ubezikhulumela umbono wakhe nje. Osomabhizimusi bamabhasi lemichova bathi ibhizimusi inhle kakhulu kulandela ukukhwezwa kwabo intengo yokuya emaphandleni ehlukeneyo. Intathelo zindaba yethu bathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 emarenkini enkulumane complex kanye ledolobheni luveze ukuthi abahambi bayagada amabhasi lanxa intengo ikhweziwe. Usomabhizimusi oxoxe leStudio 7 umnumzana Andrew Nyengani uthe ibhizimusi inengi ngalesi sikhathi.
Sina sivele sikhwezile ngalesi sikhathi ngoba i-business yethu vele iba labantu abaningi kumbe ngathi le demand ngezikhathi zamakhefu. Yikho lapha lathi senza khona imali. Phakathi kwesikhathi siyabe siphomba ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi kulamabhasi ahambayo siye emakhaya. Yikho khathi sikhwezile ngoba abantu baningi abavele behamba le mpahla njalo ziningi. Sihamba sitshaya ama-trip engathi ngama-one way. Yikho sikhwezile le mali yakhona ngoba nxa siphenduka sivele emakhaya siphenduka kuvele kungela muntu.
Omunye usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthe imali yokugada amabhasi ikhwelile kuzo zonke indawo njalo ibhizimusi iyahamba okwenyanga yonale.
Misikula amalanga khanyakala iyahamba okweminyanga yonale uDisemba kusiya kuJanuwari ngoba kuyaphithizela abantu baye emakhaya, amabhasi bonke sekubhizimisi yetransport hayi kuyasebenzeka. But bakhala nge-transport ubana ama-price akhuphukile abantu ukugibela amabhasi besiya emakhaya ukuyabona izihlobo zabo. Ngaleyo ndlela lathi kunzima ukuthi sithi ama-price angakhuphuki ngoba khanyakala i-demand enkulu kakhulu ku-transport ebekuhambisa abantu ngendawo zabo ezijiyeneze emakhaya.
Unkosikazi Dudu Mdluli obegada ibhasi eya eKhezi uthi abanye abamabhasi abavumi ukubhadalwa nge-eco cash.
Mina nyakhala kakhulu ibhasi yakithi eKhezi lapha ikhwelile from $8 yafika ku $12 singakakubali lempahla khona lapho so imali zakhona sezizinengi kakhulu and bafuna le cash lokuthi ayithatha ngaphakathi asazi siyakhala kakhulu ngentengo leso ngathi uhulumende omutsha lo angayehlisa intengo lezi sigade ngama price ayo and basivumele ukuthi sigade ngabo ikho cash.
Evumelana lomdluli unkosikazi Maria Bebe uthe imali ikhweziwe kakhulu okuza kwenza ukuthi basale belohlupho lokuswela imali ngenyanga kaZibandlela oludume ngokuthi iJanuary disease.
Athina besigayela ukugada ibhasi ngama $10 nxa sisiye emakhaya konke kundawonye le luggage kodwa kathesi sesichajwa ukuthi umuntu ulele iprice yakhe le luggage le price yakhe okusuka kube nzima because imali yangkhona isukube nengi ngapha befuna icash abantu saye sesikhala singasela mali zesikulu izinto eziningi ngoba zasezifunakala ngoJanuary. Lokhu kunzima kakhulu besingacela ukuthi behlise intengo kancane.
Osakhulayo obegada ibhasi eya eLupane unkosikazi Thokozile Nyathi uvumelane loBhebhe lomdluli.
Thina intengo yamabhasi price yamabhasi eseLupane isitshayile kakhulu. Ngapho bafuna le cash singalayo le cash yakhona. Ibhasi ekhwelisuka ku-$8 isiya ku-$12 becharge bezacharge le luggage yodwa. So kusehlula kakhulu ngoba sebesifuna le mali yokubachiyela ekhaya esigaya sesiswela lokuthi sibachiyele ngoba yonke imali yami siphelele emabhasini.
Ngamakhefu ekhisimusi mnyaka yonke imali zokugada ziyakhwezwa mahlayana nje njalo uhulumende kathathi manyathelo okuqondisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethule VOA Ndebele.
Land of sunshine.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abangayanga ekhaya sebeqalisile ukuqhuba amagigi ekhisimusi achiyeneyo kuqhonswa imiculo yasekhaya lemigido. Iningi labo lithi ikhisimusi enhle kuzihlobo labangane ekhaya. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sawusele nje amahola ambalwa ukuthi liye kusele ikhisimusi kodwa kuningi labe eZimbabwe eJohannesburg amagigi ekhisimusi kudala eqalile. Iningi labo baphuma baya endaweni zokuzithokozisa ukugoqela iZuleke lapho othola khona bengamaqenjaqenjana uzwe nje ngomculo wasekhaya ukuthi laba ngabakwelikamzelikazi. Abanye baqhuba amagigi la ezindlini zabo. Amalungu enhlanganiso yabalobi bakithi ngabanye ababe legigi egoli. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesibundla laye obeyingxenye yala magigi uthi baquqa la magigi njengendlela yokuhlangana njengezalwane zeZimbabwe besemukela ukhisimusi.
Silefe well eyokuvalelisana kuphela komnyaka sijabula sibonga konke sesikwenzele sesivulekikho. Sifisela ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ezindleleni labasalayo besale beziphathe kahle beze bebuye siqale njalo umnyaka singabaphilayo sona.
Usonkondlo weZimbabwe waziwayo umnumzana Bongani Ncube yena uthi kunengi labo yiyo indlela abavala ngayo umnyaka.
Siyajabula namhlanje kulusuku lokuvalelisana abaya emakhaya sibavisela ihlahla kubo bonke abayokwenza abazali emakhaya sibavisela ihlahla singathi bangadlala kuhle sihle sihlangane futhi ngonyaka ozayo singabaphilileyo sonke siqhubeke ngomsebenzi omuhle esikwenzayo ukuvuselela ulimi lwakithi.
Unkosazana Sibonkosi Ndlovu yena uthi lobanje bengaphumelelanga ukuya ekhaya ngezizathu ezijeneyo izinhliziyo zikhonale esihlotsheni lebanganini.
Ngifisela bonke abasekhaya abahaya ekhaya uhambo oluhle futhi labasekhamba kusele isimo somuhle labahambayo ngithi bafike bekhumbule ukusebenza khonale elime bengajikile ngakanjani.
Kuningi lala magigi, kuyosiwa kudliwa zonke ezivela umlonyeni ongasicabanga, kanti abanathayo inlimi bahle bazithwatike ezambeni ukuze babe unkunkuluze kahle. Abagidi abona bathi liyazele ukuthi chatha elakusasa bengakabuquthi. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela iziphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kohlelo labasakhulayo, ngingumike hobe. Yo bafethu sekulesikhathi singakaxhumana kodwa hayi sengibuyile uhlelo leuthandayo. Namhlanje kuhlelo siphatha udaba mayelana ngokukhethwa osekwenzwe ngu-retired general Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli Mnangagwa kubandla elibusayo. Ngifuna ukuza ukuthi abontanga njalo umphakathini wakomthwakazi lithini ngalokho. Ngixoxa lo Zenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Butwane. As young people, Butwane, we are very much concerned. For us, we are very much concerned. Yes, kusithethe kusifake esibangeni sokuphelelwa ngoba lokho kusithengisa ukuthi it's a clear coup eyenzakele elizweni. Ngobana ngokuthatha uThiwenga efakwe esiba engumsekeli kamongameli, kithi thina njengobontanga kusikhombisa ukuthi kuyindlela obongwa ngayo. As of now, I say army singathi it's an independent institute. It's an army that is biased, affiliate with the ruling party. And njengama-citizens, njengabontanga, kusitshengisa ukuthi njengama-parties akhona, nxa uvele ungasela budlelwano lwe-army, awusoze uyenelise ukuma ukhuluma iqiniso njengesimeli selizwe esizama ukuthi silungisise ilizwe.
Singakhangela i-timeline ekhona since umongameli odlule umnumzana uMgabe washiya umsebenzi. A lot has happened. Isibonelo luhlelo lwabo i-Operation Restore Legacy esanda ukugqiba. Do you not think ukuthi ukungena okwenziwe yi-army kuyinto esesize abantu eZimbabwe?
Ngiyabonga ePort Mike. Lelo kasiloqiniso kasivumelani ePort Mike. I think nxa yona i-ambitity is restoring in i-order or whatever legacy, it's automatically dismally to us as young people. Ngoba sibonile thina imbada diamond ibingagcinwanga uchombo ibigcine iarmy. We need to know ukuthi ama diamond embada aphelela ngapi. Abantu abahlukunyezwa baxotshwa ezigabeni zabo namanje bayahlupheka labana bantu.
Yini umbono wakho mayelana lokukhethwa osekwenziwe u-retired general Chiwenga kanye lo Kembo Mohadi ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli kubandla elibusayo?
Kakhulu ngizakhuluma ngoChiwenga. I think now it's his turn ukuthi abongwe. Vele into ekade ivele i-strategize before, with my own understanding as an individual, because I don't foresee mina commander of army after what he has done as siba ngu deputy president of the country, and at the same time Major General Moyo like as siba ku foreign affairs. Already it tells us as young people that this is a military rule.
Ubona ngani ukhetho loluzabe lukhetho olukhululekileyo na njengalokho okushiywe ngumongameli Mnangagwa?
But Mike, asilabo ubufakazi obubhaliweyo kumbe sesibubonile esingathi thina uMnangagwa usithembisa iqiniso. Ukhuluma okokudinga ama-investors and more so sokule army amasotha amabutho, abantu sebehlebele panic yokuthi ngcono sibavotele ngoba laba abantu anilibona ukuthi ubayenze nomgaba umuntu athe ngaphumiyo pho thina bazasenzani.
Hayi Nyoni, ngikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu. Bekuhle ukuba la uhlelo ndaba.
Ngiyabonga mfowethu Mike.
Bafethu, singakagqiba uhlelo wathi ngibala imilayezelo yenu elifake kukhasi lethu ele VOA Ndebele ebulenjini obe Facebook ngodaba lolu. Siyabonga kakhulu ngama-comments. Uthi Nasho Mkhoni uthi maybe bazatshintsha isimo somnotho welizwe lethu, bazaletha umsebenzi kuZulu wonke weZimbabwe. Umdluli nomduduzi Felistus Nonhlanhla yena uthi one vice president is all right. Mdluli, ngiyakuzwa baba. Umelusi Midlamini uthi sekuzikhanyela ukuthi kwakukhuphle. Ukhanya ngani? Eyi, uDlamini uyavumelana kanye lo Nyoni. Hayi bafethu, isikhathi sesiphelile. Masidibane ngeviki ezayo, same place same time. ngiyalifisela nonke ikhisimusi enhle mthakazi omuhle olivalelisayo ngumayikhobe lilale.
Sizweni uGibbs Dube esethulela ezamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu.
Sizokudaba kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla ke sixoxa ngodaba oluqhathekileyo kakhulu, udaba lokuthi nxa uthando soluphelile endlini, Paul uvuselelwa njani. Nenhlanhla ngoba ngilonkosikazi Rejoice Mncube ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Kuzobuya ke ubaba usikhumbuzo moyo laye ukhona ngale kwele South Africa. Mncube lichona njani?
Siyachona ba.
Yeah, baba moyo ungawuchona njani?
Siyachona, chona njani?
Hayi kulungile moyo. So sikaze ngawe ke inkosikazi Mncube. Akutsho ukuthi uthando lungazo luphela sibele endlini. Luvuselelwa njani?
Oya bengasela thando ubaba oro kumama lapho. Baluphela nxa zonke. Kuya kuzoba kudiphenda futhi ukuthi kuphela ngayiphi indlela kithi.
Mhm.
So ifu kuphela angazi ukuthi ngakubeka kithini kahle kahle. Ngoba kuyadiphenda ifu kunokuthi kunokujolelana phakathi ngibeke kanjalo ngithi.
Mhm.
Ukuthi ba sithi lesi oro yibe ngijolayo oro ubaba ojolayo. Lapho yikho ugcina khona uthando lwakho lungasekho right endlini.
Aha. Pho-ke kuvuzelelwa njani nxa sokunjalo?
Liyahlala phansi lo baba libize umuntu omdala, then libike udaba lwenu libe selimchazela lalo umuntu omdala ngiyozolilungisa-ke udaba lwenu ukuthi luba njani uthando lwenu luvuselele.
Ye, baba moyo uyazwela lapha-ke ukuthi kukhona khona okungahlupha, kuvuselelwa njani nxa kunjalo?
Ukuthi kuyatshiyana kuphela kwakhona lungaphela kokuthi kukhona kokuthi khona indaba ekhona elihluphana eyenziwa ngomunye wenu phakathi kwenu yilo oluvuselelwayo. Kodwa lokuphela soluphelile ukuthi omunye kaliselalo uthando komunye, hhako suka kube yinkinga luvuseleleko olunjalo ngaze kungenela umuntu omdala kungenela amakhansilazi. Ngabe luphelile ngeke kube kubambana ukuthi omunye uvele kasathandi yena uthando ukuthi alukho luphelile. Makuyinto yokuthi yinto encane nje elungisesekayo kufanele lilungisise yona leyo nto, then kube sokubuyelelana sokuyahamba kusiya phambili.
Ye, siyabona ukuthi-ke inkosikazi Mncube esilungwini wezwa kuthiwa-ke ngisakhipho wami siyekwenza kulokhu kuthiwa yidina kumbe ngimkhiphe ama-out. So akutsho ukuthi yikho phela lokhu kuba seluthando ukuthi luhlale lukhona.
Hayi, lokhu ngezinye indlela kuyabe kuyikuhlanganisa ifu kumbe libe lingasakhulumisana endlini ngoba layo liyifemily layo lingekho two. So ngayenza ukuthi ube yi-three, four, five akithi. So kuzoyenza ukuthi la ugcine injani ngixoxisana njalo kukhulule inhliziyo. Ugcine lawo leyana into iya ideda enhliziyweni yakho or kuyinto ade yibambile enhliziyweni yakho.
Aha, baba moyo.
Uthando nginyamazane engingatsho ngathi ma ngidecide ukuthi inkalakata amanga wona amanga akaze abe right ukuthi omunye uyabe sephambukile entweni elalizithembisene ukuthi lizozenza. Yikho isikhathi esiningi okusuka kube yinkinga ukuthi ma kukhulunywa amanga wona amanga azavela abuya avele egcekeni. So yiwenza abantu bagcine bengasawelelayo.
Nkosikazi Mncube,
mina engikushoyo ukuthi abantu vele kulungile ukuthi ifu liphambanisana lihlale phansi likhulumisane nobunye wakho lixolisane liqhubeke njalo ngothando.
Lamafitshane baba moyo,
ikakhulu uthando lwami sukwakhiwa ngomama ukwenza into ezinhle ezifunwa ngubaba nokulalela yena onguye wamlandayo, ungalaleli kakhulu abantu bangaphandle. Uma ulalela yena kuzokwenza uthando lwakho luqine.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Ndithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba usikhumbuzo moyo ukhona ngale ke kwele South Africa, incwadi kwezamasiko esintu. Mbonge-ke lo mama-ke uRejoice Mncube khona ngale ke eJohannesburg laye. Lingathino lakusasa zihlobo zami mbokele kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo uGibbs Dube lilali.
Siyawagcina amasiko
wawo.
Siyabonga Gibbs. Iqembu leZebra Revolution yilo elinqobe kumncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ebunjwe ngumdlali osewathatha umhlala phansi uFortune Fokoza Ncube oqhutshelwe elokitshini laseNtombane ngomgqibelo. Intatheli zindaba zezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube uthi usungule iFortune Fokoza Ncube Foundation ngoba izama ukuba ancede umphakathi wentumbane njengomuntu ozalelwe wakhulela khona njalo waqala khona ukudlala ibhola. Uthi kuyamdanisa kakhulu ukubona inkundla akhula idlalela kuyo ingasasetshenziswa abasakhulayo sebetshonela ukuganga.
Intumbane iyaziwa nge-high drug abuse, so ngizama ukuthi khona ncedisane le-community yethu ukuthi sikhiphe abantwana labo esimweni esinjengasona leso lokugcina behambe emajele. So into engizama ukuthi ngilise.
Amaqembu abafana bale minyaka elithumi lane aphatheke umncintiswano wakuqala ukuqoqa inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ophiwe igama elithi Fortune Fokoza Ncube Foundation Invitational Tournament ngabalisayo leCity Rovers eleZebra Revolution eleFamza kanye leLeyoung Flying Stars. Kusigaba sesemifinal iqembu leZebra Revolution linqobe leCity Rovers nge-2-1 kuthe leYoung Flying Stars linqobe leFamza nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa. Final iqembu leZebra Revolution okuliqembu lomdlali weqembu leFC Platinum uMkhokheli Dube linqobe eleYoung Flying Stars okuliqembu lomdlali osewathatha umhlala phansi uColin Nyambiya nge-3-2. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province uMkhululi Mthunzi utshayele ihlombe abadlali asebathatha umhlala phansi abalenhlelo zokuthuthukisa umdlalo wenguqu endaweni abakhulela kuzo.
Bona ama-former players amaningi ebuya back ku-community abakhulisayo bezoplawa back. Ubiya did the same. I was also invited to Plumtree kulejaka kuthiwa nguLucky Mkhosana laye wenza khonoko okufanayo. Namhla sibona uFokoza laye esenza the same thing. So we are seeing a trend ukuthi abafana they are coming back and trying to help abana wabo.
Inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation iphe imvuzo kubadlali abaqhube kuhle kupheleni komncintiswano njalo lapha ngabagoqela uMasimba Khwatara weqembu leYoung Flying Stars yena okhethwe ukuba yiplayer of the tournament. Unozinti oncinte abanye nguPrince Nsingo ohlohleka nenye nguWilliam Magasa. Umqeqeshi osebenze kuhle kakhulu nguBekithemba Biwi weqembu leZebra Revolution. Umdlali obekhahlela ibhola ngendlela enathisa amanzi nguBlessing Ncube weqembu leCity Rovers ukuthi ohlohle igoli elimangalise izibukeli nguPrince Dube weqembu leZebra Revolution. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sini ngumbonele tikete lake esandleni ongelalo ehlike isiqwanga phambili akula sotsi kanti wena masalu wangikhangela ngelihle ngani uyangifanisa nithi asibhadale nini imota yamakhiwa phela lami imota leyi kayiso yami hawu. Okay, nga kulungeto kuphela masalu, don't worry. Kanti uzakungeta wedwa njani? Baza uya baza kungeta, okay?
Ngijenge lencane. Hawu.
Kanti vele wona mama babe siyangathi ngesikhathi sama holiday befuna ukusiphuzisa nje. Asifuni ukufika ekhaya inkuku sezivalelwe thina. Hawu.
Hayi, hayi, hayi. Lingabangeza so. Anti lami kade ngizolungisa ama certificates abantu abami. Kanti ngiyakwazi ukuthi ama certificates ayakhathaza kangaka kulezi insuku. Selifuna ukuthi abana abantwana baqotshe isikole abeni befunda. Kanti linjani?
Mama uhlaza joko akula office evuliweyo ngalezi nsuku ze holiday ijoko phela yokuze thayimela ibonus yethu unyawo yetankini driver ngiyadela amafutha mfana wami achinja magia ingabheka ngizakufakazela bana mkhuma danza kunaka bana njazi shini njazi bayisi manzi yalaka yini badi kubama jaivi yalakiza
Zipigile.
Right, Nasa ndisukuda any standing passenger. Saka munhu wese ngagare pasi titange kufamba. Koi mi mama makagogara pa passage ndati ndisukuda standing passenger indaba.
Hai. Tajaila kedu. Ndauya nechinomo changu atizvipfuno ndizvavanhurume. Vanhu kachi vanogara pasi.
Umculo lamoyi upho madavire ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.